Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 16, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kubva kuchirwere cheCOVID-19. Ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakashaya nechirwere cheCOVID-19, vamwe 53 vachiwanikwa vaine chirwere ichi.
Zvaa takabva tisina kudya, muno tisina kudya, notaura kuti bhajeti davara, nemari tanyimwa hakuna chatinake. Hapana kana chiripo nokuti tese tsvakazotibatsirwa kana chipendi kana kuti.
Vanhu vanodarika 50 vanga vari muupote muBotswana vanosiya vakandwa paPlumtree nehurumende yeBotswana. Amnesty International inoti pane vanhu vakawanda muZimbabwe vasiri kukwanisa kuwana mabasa, dzidzo pamwe nekurapwa sezvo vasina magwaro ekuzvarwa pamwe nezvitupa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakashaya neCOVID-19, vamwe 53 kana kuti 53 vachiwanikwa vaine chirwere ichi pavanhu zviuru zviviri nemazana manomwe ane gumi nemumwe kana kuti 2711 vakavhenekwa nezuro wakare. Uwandu hwevanhu vafa hwakasvika pachiuru chimwe chete chine mazana 550 kana kuti 1550. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere hwakasvikawo pazviuru 39 zvine mazana 422 kana kuti 37422. Bazi rezveutano rakazivisawo kuti vanhu zviuru 21 nemazana 3 kana kuti 21300 vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 nezuro. Aka ndekekutanga kuwana uwandu hwavanhu vakadai uchibayiwa nhomba zuva rimwe chete kubva paparurwa chirongwa ichi. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga wasvika pazviuru 552 zvine mazana 432 kana kuti 252,932. Vanhu zviuru zviviri nemazana 453 kana kuti 2,453 vakabayiwawo nhomba yavo yepiri. Izvo zvakasvitsawo uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yepiri pazviuru 32 nemazana 44 kana kuti 32,949. Nyanzvi mune zveutano vari mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti nyaya yedzidziso pamusoro peCOVID-19 inofanirwa kuramba ichienderera mberi kuitira kuti paderedzwe uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa nechirwere ichi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndingade kuti nyaya yedzidziso inofanirwa kuramba ichienderera mberi. Vanhu ngavarambe vachipiwa dzidziso maringe nezvinonge zvichitarisirwa kuti vange vachiita kuitira kuti tirambe tichideredza uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Uye tirambe zvekare tichideredza uwandu hwevanhu avo vari kurasikirwa nekuda kwedenda reCOVID-19. Saka nhau yedzidziso inofanirwa kuramba ichienderera mberi. Nhau yedzidziso inofanirwa kuramba ichitekeshera isvike kune munhu wese wese zvake.
Kune vamwe varusiki vari kuti kubva zvanyevenutswa mutemo welockdown vakawanda havachatoteveri nyaya dzekuzvidzivirira idzodzi. Munoti
kune dambudziko guru kuteedzerwa kwemaguidelines aya eWHO. Tiri kuona kuti veruzhinji iye zvine zvichero nepapi nepapi pauri kufamba vanhu vazhinji vavarayirwa vamwe kana mamaski acho havachanyatsombopfeka vamwe anenge ari muhuro toenda kumabhazo kuti tikona kuti dzimwe nguva nekuda kwekuti zupo riri kukurirwa sezvo vemakombi vasina mapemitsi ekuti vange vari pabasa mabhazi emazupo iwavo tirikuona kuti ari kutsindira vanhu mabhazi imomo hamugotedzerwa maguidelines ewho aya michato yava kuitika zuva nezuva kuenda mumadzinhamo imomo vanhu vanenge vachitodarika nhamba yevanhu 50 yakatarwa iya ndo vatinoti masuper spreaders iwavo tirikuona kuti paita dambudziko
totarisawo nyaya yekubayiwa nhomba varusike tinoona kuti nezuro kekutanga kubva chirongwa chaparurwa vanhu vanodarika zviuru 21 kana kuti over 21,000 vakabayiwa nhomba yekutanga zvii zvamungataura pamusoro pazvo
tingati zvinofadza zvikuru kuona vanhu neuwandu hwavo vachizvipira kuenda kunobayiwa nhomba yecovid-19 izvo zvinotiratidza kuti veruzhinji vave kugamuchira nhau yekubayiwa nhomba iyi asi zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti nyangwe munhu uchinzi wabayiwa nhomba hazvichareva kuti hauchatevedzera maguidelines tichida kukurudzirawo zvekare ivo vacho vari kubayiwavo ngavachiitawo kaivawo vashambadzi veshoko zvekare kuitira kuti tirambe tichiwedzera nhamba yevanhu vari kuramba vachiuya kuzobayiwa nekuda kwekuti tinofanira kunge tichibaya vanhu vanosvika 10 million saka kuti tikwanise kubata nhamba iyo yekubaya vanhu 10 million tinofanira kuchiti chero mumwe nemumwe aakunzwisisa kukosha kwenhomba iyi yecovid-19 angava messenger anokwanisa kufamba achinokurudzirawo vamwe kuti handei tinobayiwa nekuda kwekuti tikasabayiwa nouwandu hwedu kudzivirirwa kwedu tese kunozoramba kwakaderera
vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare muHarare nestudio 7 vanhu 53 kusanganisira vana vadiki 20 avo vanga vari muupoteri muBotswana vasara pamhene mushure mekukandwa nezuro manheru nehurumende yeBotswana pamuganhu weZimbabwe neBotswana paPlum Tree. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Izvi zvinotaura kuitwa musengabereko kwakaitwa vaimbowo muupoteri ava pamuzinda weDuku Refugee Camp nevebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu muBotswana. Vachitaura neStudio 7 mumwe avo vakaitwa musengabere nezuro manheru pamwe nevamwe vavo vaimbowo muupoteri ava vabozisi munyoro vanoti vakasimuka kuBotswana nenzara ndokurana nayo pabhodha rePlum Tree vasina kana chekufuga.
Botswana takabva tisina kudya muno tisina kudya notaura kuti bhajeti davara nemari tanyimwa hakuna chatinake hapana kana chiripo nokuti tatitotsvakaeritibatirenemaazina kana chisendi kana chii.
Mumwe wevaimbowo muupoteri ava baNqobizita Ndlovu vaudza Studio 7 parunare kuti masoja nemapurisa enyika iyi aya akanga akapakatira zvombo zvehondo akafumbira kuburitsa vanhu mudzimba dzavo ndokuvamanikidza kupinda mumarori.
Munhu mumwe chete aiteverwa nemapurisa mana apa takamutswa mambakwedza chaiwo kuti tidzoserwe kumusha nechisimba. Mapurisa aya aibatsirwa nemasoja anga akapakatira.
Mumwe wevanhu ava muzvare Primrose Ndaba vanoti ruzhinji rwavo ruri kuchema zvikuru sezvo vasina pekutangira mushure mekugara pamuzinda weDuku Refugee Camp kwemakore 12 vasingashandi.
Tiri kukumbira rubatsiro nekuti tanga tisingashandi kwemakore 12 hatizivi kuti tichatangira papi apa hatina mari yekuti tikwanise kubva papo.
Muzvare Ndaba vaenderera mberi vachiti sangano reUnited Nations High Commissioner for Refugees kana kuti UNHCR muchidimbu rakaramba kuvapa kana chii zvacho nokuda kwekuti vanga vasina kunyoresa mazita avo kuti vadzoserwe kumusha sevamwe vakadzoserwa mushure mekunge vanyoresa. Vanoti havazivi kuti sei hurumende yeBotswana nesangano reUNHCR risinganzwiri tsitsi vana vakabviswa muzvikoro zvavakanga vachidzidza muBotswana nokuti zvichavaomera kuti vaendese vana ava kuchikoro.
Vana vakafanira kuenda kuchikoro asi hurumende yeBotswana neUNHCR vatinyima mari yekuti tione kuti tingatangira papi.
Studio 7 ana kukwanisa kunzwa divi reUNHCR panyaya iyi asi gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kweBotswana vakakiso musi Vaudza Studio 7 kuti havana ruzivo nenyaya yekuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri muupoteri zvakaitwa musengabere.
Nyaya iyi ndeyesangano reUNHCR kwete mapurisa nemasoja ari pasi pebazi rangu.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reZimbabwe panyaya iyi sezvo mumiri weZimbabwe muBotswana vabatira ishe mukono weshuro vati hapana chavari kuziva. Murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru weZimbabwe Network for Social Justice vatendai Mbofana vanoti maitiro ehurumende eBotswana anokatyamadza, vachiti dai vanhu ava vapiwa ugaro hweBotswana pane kukandwa mukanwa mamupere.
Convention yema human rights nema asylum seekers and so it's being defiled left, right and center. Hapana munhu aropiwa maraiti ake. Vanhu vaya vafa kugara muZimbabwe iye zvino vakauya mangwana vanenge vachipinzwa mujeri.
Vanhu vakawanda vanga vari paduku refugee camp vanoti vatsigirwe bato guru rinopikisa remdc avo vakatiza mhirizhonga yakaitika muna 2008 apo nyika yakanga yakatarisana nedzokoro resarudzo yemutungamiri wenyika. Mazana nemazana evanopikisa vakakuwadzwa, vamwe vakaurayiwa, misha yavo nezvipfuyo zvikaparadzwa mumhirizhonga iyi. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rinoti pane vanhu vakawanda muZimbabwe vasiri kukwanisa kuwana mabasa, dzidzo pamwe nekurapwa sezvo vasina magwaro ekuzvarwa pamwe nezvitupa. Mutoro wedu Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Gwaro raparurwa nesangano iri nhasi iro riri kudaidzwa kuti We Are Like Stray Animals rinoti pane zviuru nezviuru zvevanhu munyika zvisiri kukwanisa kuwana fundo, mabasa pamwe nekurapwa sezvo vanhu ava vasina mapepa ekuzvarwa pamwe nezvitupa. Gwaro iri rinoti vazhinji vakatarisana nedambudziko iri vanhu vane dzinde kunyika dzakaita seZambia, Malawi neMozambique avo vakauya muZimbabwe vachizotsvaga mabasa. Gwaro iri rinotiwo vamwe vanhu vakatarisana nedambudziko rekushaya mapepa paaya vanhu vakafirwa nehama dzavo munguva yegukura hundi. Vachitaura pakuparurwa kwegwaro iri, mutevedzeri wemukuru weAmnesty International kuchamhembe kweAfrica vamuleya Mwananyanda vakurudzira hurumende kuti igadzirise nyaya idzi kuitira kuti vanhu ava vakwanise kuenda kuzvikoro, kurapwa pamwe nekutsvaga mabasa vaine magwaro ose anodikanwa. Imwe nhengo yeAmnesty International vaLloyd Kuvea avo vakatungamira tsvagiridzo iyi vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kunanganisa mutemo weCitizenship Act nebumbiro idzva remitemo yenyika kuitira kuti vanhu vakabva kune dzimwe nyika vakwanisewo kuwana zvitupa nemagwaro ekuzvarwa.
Dai vagadzirisa kuti Citizenship Act ifanane neconstitution, because muconstitution imomo iri kubvumidza kuti munhu anogona kunge aine citizenship yekuMozambique nekuZimbabwe. Tinodyidzana ka pachezviduko zvakashata here, ndochimwe chishuo chedu.
Vakuvheya vakurudzirawo hurumende kuti ipewo magwaro aya pasina mibvunzo kuvagari vekumatunhu eMidlands neMatabeleland vasina magwaro ekuzvarwa nezvitupa kuburikidza nekufirwa kwavakaitwa munguva yegukura hundi.
Dai hurumende yedu yakwanisa kutibatsira kuti vanhu vari kumatabeleland vakarasikirwa nehama dzavo panguva yekugura hundi vakazotadza kutora mabhesiti kusine zvitupa, hurumende ngaingoti munhu wese anga ari victim, handitika chizvarwa akazvarwa nemunhu akarasirwa neupenyu hwake muma1980s uku pagukura hundi, vanhu ivavo ngavangopiwa mabirth certificate nemaid pasina kubvunza kuti baba vako varipi, amai vako varipi. Ivo vari vanhu vakaita se vakatsakatika panyaya dzegukura hundi.
Vakuvheya vakurudzirawo hurumende kuti ishandise chirongwa chekuverengwa kuri kuitwa vanhu munyika chesensus kuti pazivikanwe kuti uwandu hwevanhu vasina magwaro hwakakura zvakadii. Kunyange hazvo sangano reUnited Nations High Commission for Refugees richiti vanhu vasina magwaro muZimbabwe vanodarika zviuru 300,000. Mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vatiwo zvakakosha kuti munhu wese awane magwaro kubva paanongozvarwa kuitira kuti agokwanisa kuwana kodzero dzose dzinopiwa zvarwa zveZimbabwe zvinosanganisirawo kuvhota.
Saka zvinhu zvinoda kuti zvigadzirwe nechimbi chimbi, especially izvezvi tatarisane nezvinhu zvakakosha, nyaya yesensus, nyaya yedelimitation, nyaya yevoter registration nenyaya yesarudzo. So tinoda kuti vanhu vange vane zvinhu zvakakwana zvakadaro zvinge zviripo nechimbi chimbi.
Hatina kwanza kutaura ni mtauri we Zanu PF, Vasimon Kaya Moyo, pamwe nemshandi mkuru anona nezvekuburitswa kwemashoko muZanu PF, vachafadzwa mugwadi, kutizive pamiro bato ravo nezvenyaya iyi. Asi imwe nhengo yeZanu PF, vaGilbert Muponda, vakurudzira bazi rinoona nezvekutoreswa kwezvitupa nemagwaro ekuzvarwa, kuti riende munzvimbo dzinogara veruzhinji, richinonyoresa vanhu vasina magwaro, kuti vave nezvitupa nemagwaro ekuzvarwa.
Panoda kuitwa outreach program. Yekuve nema mobile stations yekuti panenge pachifambirwa muma communities motikari dzinenge dzine equipment yakakwana yekuti munhu akwanise kunge achitora birth certificate nechitupa ipapo technology yemazuva ano zvakwanise kuitika kuti mapicture anotorwa ipapo document rotobuda ipapo zvopresiwa ipapo izvakosha kuti mumwe nemumwe wemuZimbabwe ange aine chitupa nebirth certificate uyezve nepassport. Zvinhu zvakakosha kuti unge munhu ainazvo nekuti ndiko kutizive kuti panoitwa census paya tizive kuti macommunities akamira sei nekuzogadzirisawo masocial amenities nemacommunity services.
Hatinawo kwanisa kutaura negurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe kutinzwe kuti matanho api avari kutora panyaya iyi sezvo vati vakabatikana patavafonera asi vamwe vanoshanda maofisa registrar general vatataura navo vati bazi ravo rine urongo hwekuenda kunzvimbo dzakawanda munyika richinotoresa vanhu zvitupa nemagwaro ekuzvarwa asi vanotiwo havasati vave negwara rakati twasu panyaya yevanhu vakafirwa nehama dzavo munguva yeguku rahundi pamwe neavo vakauya muZimbabwe vachibva kune dzimwe nyika sezvo mutemo weCitizenship Act usati wananganiswa nebumbiro remutemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yashika nguye yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoti rambomisa kubatsira nechikafu muguta remuNigeria reDamasak zvichitevera kurwiswa nezvikwata zvevanhu zvine zvombo kwakaitwa vashandi vari kubatsira vanhu muguta iri. United Nations inoti vanhu vanodarika zviuru 56 nezvishanu vatiza muguta iri nepamusana pemhirizhonga iri kuitika muDamasak, guta riri pamuganhu neNiger. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kutariswa kutaura pamusoro penzira dzekukwikwidza zvine mutsindo zvichitevera zviri kuitwa neChina muhurukuro dzavari kuita nhasi nemutungamiri weJapan vaYoshihide Suga. Kubva zvavatora chigaro chekutungamira nyika munandira, vaBiden vakanangana nekugadzirisa chimiro cheAmerica muzvinhu zvakawanda, pamwe nekuumba ukama nemadzisaviro eAmerica izvo zvaishorwa kana kusaitwa munguva yavaDonald Trump vari mutungamiri weAmerica. Magweta anorwira kodzero dzevanhu ari kushora zvikuru kuvharirwa mujeri kwenguva ndefu kwemadzimai echidiki maviri eMDC Alliance, achiti mukana wekutongwa kwemunhu achibva kumba kwake unofanirwa kupiwa kumunhu wese sezvinodiwa nebumbiro remutemo wenyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Masangano anorwirawo kodzero dzemadzimai anoti zviri kuitwa nehurumende yava Emerson Munangagwa zviri kutyishidzira madzimai akawanda munyika kuti aite zvematongerwo enyika. Gweta remumiriri weHarare West muparamende muzvare Johana Mamombe neimwe nhengo yebato ravo muzvare Cecilia Chimbiri vaJeremiah Bamu vanoti vaviri ava vava nemhosva ina dzavari kupomerwa kumatare asi hapana mhosva yavati vabatwa nayo. Vabhamu vanoti munhu wese ane kodzero yekupiwa mukana wokutongwa achibva kumba, izvo zvisiri kuitika pavaviri ava.
Tichitarisa matongerwo aitwa dzimwe nyaya kumashure, kunyimwa kwavari kuitwa bheyo hazvisi zvinhu zvinowanzoitika. Especially panyaya dzavakatarisana nadzo, nekuti mutemo wanga wavemo uchishanda kubva nekubvira wangoro kuti kana uchingo wangonenerwa mhosva chete hachisi chikonzero chakasimba chinganyimisa munhu deyo. Zvofanira kuti zvaonekwa kuti wakatombobatwa nemhosva mumashure uye waramba kutendeuka, waramba ungori mupari wemhosva. Asi mutemo haukuonese mupari wemhosva kana usati watongwa. Pari zvino vava vasati vatongwa, saka vafanira kutorwa sevapari vemhosva.
Vabhamu vanoti kunyange hazvo vasingagutsikani nemitongo iri kupiwa nematare semagweta vanotevedzera zvinenge zvataurwa uye vacharamba vachidzokera kumatare nechikumbiro chavo chekuti vaviri havatongwe vachibva kumba.
Hongu hatigutsikani nekutongwa kuri kuitwa kunyanya chikumbiro chekuti vatongwe vachibva kunze. Asi kana dare richinge ragura tinenge tisisina zvimwe zvatingaita, asi kunze kwokungoramba tichidzokera kudare tichingodzosera chichemo ichocho kuti nedzimwe nguva dare richazoonawo nemaonero atiri kuita kuti riri kukanganisa pamatongero ariri kuita nyaya iyi.
Amai vamuzvare Mamombe, amai Kudzai Chiwanza, vanoti kunyimwa mukana wokuti mwana wavo atongwa achibva kumba kwasiya vanin'ina vake vaviri vaanobatsira kuchengeta vari parumananzombe.
Wana ane vanin'ina anenge achibatsirawo nemari dzechikoro nemari dzei. Zvino manje iye zvino zvimwe zvinhu zvezvimunhu zvino zvaunotoona kuti zvinomubata kuti haasi kukwanisa kuzviita ari mufungwa saizvozvo. Musi uno ari kukotsi ndaichitaura naye achitoita mai muri kuita sei nemari dzevana nekuti vanin'ina vake vanoda kuenda kuchikoro, anga achindibatsirawo ipapo nekumaererano nekuoma kwakaingoitawo zvinhu mukati meupenyu hwatirikurara.
Amai Chiwanza vanoti zvinovashungurudza zvikuru kuti vamwe vanopara mhosva sedziri kupomerwa muzvare Mamombe namuzvare Chimbiri vanopiwa mukana wokubhadhariswa mari yechibatiso kana mafaindi asi wavo mwana avharirwa kwenguva yakareba. Amai Chiwanza vatiwo vanonyunyuta nemasangano anorwira kodzero dzemadzimai vachiti kunyange mwana wavo akasungwa mumwedzi wakurume unova mwedzi wemadzimai, hakuna masangano anomirira madzimai akatora matanho ari kuratidza kugunun'una nemabatirwo ari kuitwa madzimai echidiki maviri aya pamwe nekutyorwa kwekodzero dzavo. Asi mukuru weJustice for Women muzvare Cosette Chirinda vanoti vari kushungurudzika zvakanyanya nekutyorwa kwekodzero dzevaviri ava. Muzvare Chirinda vanotiwo zviri kuitwa izvi zviri kupinza kutya kumadzimai kunyanya echidiki zvichidzorera shure mabasa ekusimudzira madzimai kuti apinde mune zvematongerwo enyika kana kutaura pfungwa dzavo mune zvavanenge vasingagutsikani nazvo. Muzvare Chirinda vanotiwo havagoni kuratidzira nepamusana pemitemo iriko yeCOVID-19 inorambidza vanhu kuungana.
Kuna opportunity yekuita gadza nekuda kwekuti vanhu vari kusungirwa nyaya dzemacovid regulations, but ndichida zvekuti nditaure kuti kutaura kuno kunotori nemadzimai akawanda anozivikanwa nekuda kwekuti taura nekuda kwekutaura kubudikira chitaura panoitika zvakaipa pamusoro pemadzimai. Vakati wandei vatosangana natingati matire kuburikidza nenyaya idzodzi kuti vasawanise vachitaura vasawanise vachipindira. Saka tiri munguva yakaoma seZimbabwe, tiri munguva yakaoma semadzimai.
Hatina kukwanisawo kunzwa kubva kumhuri yamuzvare Chimbiri. Studio 7 hainawo kukwanisa kunzwa kugurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi kuti sei matare ari kunyima vaviri ava mukana wokubvisa mari yechibatiso. Asi mumwewo vechidiki anotsigira bato reZANU-PF uye achitungamirira sangano rakazvimirira reZimbabwe Citizen Forum vaAlex Gakanje vanoti matare anotonga matongero aanoona kuti akakodzera.
Dare rinoita zvarinoona zvinoenderana neunhu hwemunhu. Kuti kana munhu uyu azopiwa mvumo yekubhadhara mari yechibatiso, ane unhu here kana abuda kunze vachitarisa nhoroondo yepaakambopiwa? Saka izvi hazvinei nemapato, zvinongori nematare edu edzimhosva nemagweta evanhu vacho ivava ana Sisiriana naJohana zvichienderana nemhosva yavakapara.
Pari zvino vaviri ava vakavharirwa mushure mekusungwa musi wa5 kurume vachipomerwa mhosva yekunzi vakatyora mitemo yakadzikwa nehurumende yekurwisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kubudikidza nemusangano wavanonzi vakaita nevatori venhau panze pematare vachigunun'una nekusungwa kwakanga kwaitwa nhengo yechidiki muMDC Alliance vamakomborera Ruzivishe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Makateerera kuStudio 7 anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Munhau dzemitambo.
Zvikwata zvenhabvu zvinoti Dynamos neHighlanders zviri kusangana mufinari yeIndependence Trophy nemusi wesvondo zviine donzvo rekuratidza kuti zvikwata izvi zvakagadzirira zvakakwana kudzoka kwenhabvu munyika iyo yakapedzisira kutambwa muna Mbudzi 2019. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Dynamos. Ne Highlanders. Zvekwata izvi zviri kusangana mufinari yePresidents Independence Trophy nesvondo kwedzana masimba kekutanga kwapera gore nemwedzi inoraudzira zvisati zvatamba zvese. Zvikwata izvi zvine basa guru rekuedza kuratidza nyika yese kuti zvikwata zvemupremier soccer league zvakagadzirira zvakasimba kudzoka kwenhabvu mudariro panguva ino yecovid-19. Vararidzi vezvikwata izvi Tonerai Ndiraya naMandla Mpofu vanoti vari kupinda munhandare vakanangana nekukunda pamwe nekufadza vatsigiri vavo. Asi nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaOliver Musongoro vanoti zvakaoma kudoma chikwata chinokunda nekugarisa kwaita zvikwata izvi zvisingatambe mitambo yazvo.
Vamwana nemagariro aita vanhu vasati vapinda munhandare ka. Tatuni ndofunga gore nemwedzi yakati kutika tisati tamboita zvemabhora bhora izvi, saka hatisati tomboziva kuti ingaine ndeipi bhozi vanhu vagarisa vasati tatamba vesa.
Imweyo nhengo yevatsigiri venhabvu asi iri musangano reOrioles Friends Club vaKelvin Mushonga vari kutamburawo kubuda nechikwata chichatora mukombe uyu.
Ndinofunga kuti ingatore mukombe inini ndakazvitarisa. Ndiri kutongoona kunge unonge Dynamos this time.
Boso nedzimbare dziri kupinda munhandare dzine vatambi vatsva. Dynamos ndiyo yakatenga vatambi vakawandisisa pazvikwata zviviri izvi kusanganisira vatambi vanoti Newman Sianchali, Dept Timwanjira, King Nadolo, Byron Madzokere, Tinache Makanda naKudzanai Demera. Highlanders iyo ine murairidzi mutsva Mpofu zvichitevera kusiya basa kwaMark Harrison eri murufarowo zvichitevera kudzoka kumusha kwaJoel Ngodzo uyo akatora mukombe weSoccer Star of the Year muna 2019 apo aitambira Capes United. Vatambi vatsva Winston Mango, Andrew Tandi naLighton Chikukwa vachange vari mudariro zvekare vachibatana nevamwe vaivepo kare Arius Banda, Godfrey Makarutse naNgobizvita Nqube nevamwewo. Mutambo uyu uri muNational Sports Stadium kwete kuBaba Field Stadium sezvaive zvamborongwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kusvitsa makore makumi mana nerimwe chete kwenyika nemusi wesvondo Zimbabwe yawana kuzvitonga. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakashaya nechirwere cheCovid-19, vamwe makumi mashanu nevatatu vachiwanikwa vaine chirwere ichi. Vanhu vanodarika makumi mashanu vanga vari muupoteri muBotswana vanosiya vakandwa paPlumtree nehurumende yeBotswana. Amnesty International inoti pane vanhu vakawanda muZimbabwe vasiri kukwanisa kuwana mabasa, dzidzo pamwe nekurapwa sezvo vasina magwaro ekuzvarwa pamwe nezvitupa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 16 kuMabasa 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
sesile 41 years of independence. Independence ichiyene le freedom. We have 41 years without freedom.
EZimbabwe linanza iminyaka engamachumi amane lanye lathola uzibuse kulemizwa ehlukeneyo ngesimo somnotho lezombusazwe.
Abanye babo abantu abagulayo abalama BP okufana ukuthi bathola ama tablets kodwa abawatholi ngenxa yokuthi egami khona ngale abalawo amaphilisi. Njalo asivunyelwa thina ukuthi sihambe siye babona. Ngiyinye izinto esihlukumezayo leyo.
Amalunga ibandla lemthwakazi Republic Party abotshwe ngenyanga edluleyo amiswe phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo namuhla. Ukuhlelo Woza Friday kuliviki silomculi womdumo werumba uSifundo Nkala ohamba ngegama lokuthi Mazwa Mahle Super Sound Band. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abogatsha lwezempilakahle bathi izolo kuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezedlula amachumi amabili 21,300 ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 okulinani eliphezulu labantu abahlatshwe ngelanga linye. Lokhu lolu hlelo luqalileyo. Lokhu kukhuphule inani lasebehlatshwe ijekiseni leyi eZimbabwe kusukela ngomhlolanja lonyaka. Babazinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 252,932. Inani lasebetholakale bele COVID-19 lokhu yaqhamukayo eZimbabwe nyakenye sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 37,422 okulinani eligoqela inkulungwane ezingamachumi phose amathathu lanhlanu 34,961 labagule basila kulomkhuhlane wona obulele abedlula inkulungwane eyodwa lengxenye yalo 1,550. EZimbabwe linanza iminyaka engamachumi amane lanye lathola uzibuse kulemizwa ehlukeneyo ngesimo somnotho lezombusazwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Mhla ka 18 Mabasa, iZimbabwe izafikisa iminyaka engamashumi amane lanye 41. Abantu abaningi bekhala ngenhlupho ababhekane lazo empilweni esezisengezwa la ikuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. Abantu abaningi kabala misebenzi kuleli, njalo abantwana abaphuma emulini eziswelayo kabenelisi ukuqhubeka ngezifundo lapho ilizwe livaliwe nge-COVID-19 lockdown. Kuthi lalapho sezivuliwe izikolo, indleko zezifundo ikhuphuka ngendlela yesithusayo. Abaningi bathi akula okokuthakazelela ngosuku lwe-independence lonyaka ngoba abantu bethwele nzima. Okhokhela izaphu umnumzana Isaac Mabuka ngomunye wabathi kakula okokujabulela nge-Independence Day yalonyaka.
Yeah. Siyavuma ukuthi wona sesile 41 years of independence. Independence ichiyene le freedom. We have 41 years without freedom. Kusukela lapha abantu ababulawa khona ngegugura hondi kwatshengisa ukuthi i-freedom inlutshwana, i-freedom ekhona ngeyamabutho ukuthi bakwanise ukugijimisa abantu.
Uqhubeke esithi kumele uZulu alwele inkululeko yakhe ngokuzama ukubuyela kuziqondiso ezazikhona ngesikhathi abalelwa inkululeko yelizwe besiya empini.
Sathi ngesikhathi uMgabe esekhitshiwe sacabanga ukuthi i-freedom iyabuya. Into yasimangalisayo ukuthi within those days kwabulawa abantu ade bezama ukudemonstrata. Ukudemonstrata is part of freedom of expression. Uhulumende kumele avumele abantu bademonstrate as long as bengabi violent.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mavela Sikhumalo okhokhela inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition.
Lapha eZimbabwe akula i-nation kodwa lapha kule state
and vele konapo kade bona besithi is in state lay driven by e political party hayi khona intando zabantu
kodwa umnumzana mabutho moyo uthi inhlupho ezibhikane leZimbabwe zibangelwa izijezo zomnotho
ye uhulumeni usebenza gadalana ukuthi kubonakala ukuthi amalungelo abantu ananzelelwa ngoba ama human rights izwe lonke nje izwe kazi lonke lomhlaba wonke into eziqhakathekileyo abantu kumele behlale bengahlukunyezwa kumele behlale bethola amalungelo abo
usuku lo independence yeZimbabwe lonyaka lunanzwa ngayona le impela viki ngesonto enkundleni zebulenjini beinternet kungelambuthano ngenxa yemkhuhlane weCOVID-19 imicimbi yokunanza leli langa eminingi yayo ezakwenzela ebulenjini lonyaka igoqela umdlalo wenguqu phakathi kweqembu le-Highlanders le-Dynamos kodwa lokhu kuza kwenzakala kungelabantu ngoba eleZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba wonke lilwisana nokuvimba ukumemetheka kobhubhane lwe-COVID-19 ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party abochwa ngenyanga edluleyo amiswe phambi komthethwandaba kamantshi wobulawayo namhla lapho aziswe ukuthi azaphindela njalo kuleli dala emhla ziku-28 kuyona le inyanga. Amalunga la ayisishiyagalolunye avalelwe ejele yekhami njalo awesifazana asemlondolozi kulandela ukwenqaba kukamahloli umnumzana Sengestad Awengwa ukubakhulula ngemali yesibambiso yebeyi. Amaqwetha awe abameli Lawyers for Human Rights okuyiwo abameleyo abikwa esithi awakaziswa ukuthi ukuthethwa kwecala awetheswayo elokubangela udlakela kuyaqalisa nini. Abayisishiyagalolunye laba babalisa onkosazana Sibongile Banda loBusi Moyo labomnumzana Tinos Mkomo Mongameli Mlotshwa Akim Ndebele Welcome Moyo Maxwell Nkomo Nkosinathi Ncube Lolevison Ncube. Ilunga laleli bandla umnumzana Mbonisi Gumbo uthi bakhathazekile ngabanye ababotshiweyo ngoba balezinyalo kanye lezifo ezithile njalo abafinyeleli ezempilakahle.
Mangumbonisi Gumbo oyemthwakazi Republic Party, sikhathazeke kakhulu ngokuhlala entolongweni kwama-members ethu awemthwakazi Republic Party angu-9 aseqedinyanga yonke besekambi. Amaloya ethu ayehambise udaba High Court ekumavika amabili adluleyo besiyacelisa ukuthi abantu laba baphiwe ibay kuze kube la namhlanje abakaphiwa idate eyokuthi indaba yabo izwakale emthethandaba weHigh Court okuyinto esihlukumezayo thina ngoba abanye babo ngabantu abagulayo abalama BP okufana ukuthi bathola ama tablets kodwa abawatholi ngenxa yokuthi ekami khona ngale abalawo amaphilisi njalo asivunyelwa thina ukuthi sihambe siye babona ngenye yezinto esihlukumezayo leyo esifisela ukuthi ingabe ngalesi sikadi sebekhululiwe.
Amapholisa abivalile izitalada ezinye kobulawayo. Ibandla leMthwakazi Republic Party lingabe lilibandla elilodlakela yini kumbe okukhangelelwe ukuthi abantu bengabuya ngobuningi bezophazamisa umsebenzi womthethandaba lamapholisa?
Ye, siyananzelela ukuthi nsuku zonke nxa kuzaba le court appearance yamalunga eMthwakazi Republic Party amapholisa abamaningi edorobheni bavimbe le ndawo eziseduzele Red Gold Court. Khonokho sinanzelela ukuthi bakwenzela ukuthi bayethusele amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ukuze angafiki e-court njalo angancedisani lalabo ababe bebotshiwe ngokubakhuthaza bengena e-court. So insuku eziningi vele siyalishwa khona ukungena e-court and khathesi basiyalisa lokuthi sibone abanye bethu khona le ekami bavumela kuphela amaloya.
Ikusasa ke ngebandlale Mthwakazi Republic Party
sikhuluma sisenze nje sivela emapholiseni eSouthampton ngapha kobulawayo sisiyacelisa ukuthi kube le march ngesonto okuyikho kubonisayo ukuthi hayi amalunga ebandla azimisele ukusebenza awakhathali noma ngaze bazame iphi imizamo ngaze basibophe ngaze basibulale hayi amalunga azimisele ukuthi kusetshenzwe
khona sibili kunzima ngoba khathesi umongameli wethu uhlala engakhululekanga njalo esesabele impilo yakhe kodwa akutsho ukuthi iMRP izayihluleka ukusebenza kahle kahle khonoko yikho kuzayenza ukuthi sisebenze kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi abantu laba bayasincindezela kulona leli lizwe kodwa asizwe ukukhathala vele kasikhathali futhi asibuyele emuva njalo sikhangelele ukuthi ngo-2023 iZANU-PF le-MDC ziphume lapho eMathebelelendi kube sokuyimthwakazi ebusayo kube sokungumthwakazi oyabe esekhokhela kuma-local government aseMathebelelendi wonke kunye lasemiklensi.
Lowo ngumnumzana Mbonisi Gumbo, ilunga lebandla leMthwakazi Republic Party. Sixoxela ekobulawayo. Usenjalo umphathintambo obona ngezemthetho umnumzana Zihambi Zihambi utshele idalele ephalamende ngolwesithathu ukuthi amapholisa awahlukuluzi amabandla ezombusazwe kodwa aqhuba umthetho nxa bebotshwa. Ubephendula umbuzo kamnumzana Anele Ndebele oyebandla le-MDC Alliance obethe kungani abantu bebotshwa mahlayana. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Amnesty International ithi kulabantu abazenkulungwane lenkulungwane eZimbabwe abangela maphepha okuzalwa lanxa nje bazalelwa kuleli. Abantu labo bagoqela labo abalabazali ababuya kuleli bezedinga imisebenzi bevela emazweni afana leZambia, iMalawi, leMozambique kanye lalabo ababulawelwa izihlobo ngesikhathi seGoground. Ngokugwalo olwethulwe namhla, iAmnesty International ithi njalo abantu laba baphila njengenyamazana zendle ngoba bengalazithupha ezibapha ilungelo lokuba izizalwane zeZimbabwe okwenza behluleke ukufinyelela inhlelo eziqakathekileyo ezigoqela ukuya ezikolo, ezempila kahle lokuthola izindlu zokuhlala ikakhulu emadolobheni. Umanyane we-United Nations uthi bedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 abantu abakulesi simo eZimbabwe. Ithi uhulumende kumele yagoqule imithetho yakhe yobuzwe ye-citizenship anikeze abantu laba amaphepha ngoba beyizizalwane zeZimbabwe njalo aphe labo ababulawelwa izihlobo zabo yi-Goground eMathebeleland le-Midlands izithupha kungela mbuzo. Uhulumende yena useke waluphatha udaba lwe-Midlands leMathebeleland wathi usebapha incwadi zokuzalwa abantu abakusimo lesi. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomeli we-Southerton edalele ephalamende umnumzana Peter Moyo ngalolu daba.
Yebo mnumzana, ya kuliqiniso sibili kumbe inamba yangikhona nje ingabe isemuva kumbe ingabe iphambili okwakhathesi ngoba into ezakalayo ukuthi akula lokishi ongatsho ukuthi kona akula umuntu ovela eMalawi, Mozambique kumbe eZambia kumbe ngapi. Kuyinto evamileyo kakhulu elizweni lethu. Ngithemba ukuthi kona abantu abaningi bayazi ukuthi kona yiso isimo esilaso silodubo kakhulu kulu kazi ngabantu bonabo ngoba ngabantu nje abayenza ngathi kumbe abala ma-rights elizweni. So ngivumelana le report Amnesty ukuthi kona kulabantu abanjalo. So mina angeke ngaphikisa ukuthi kona bayadlula khona apho kumbe bangadluli, but ngokukwazi kwami mina bangadlula ngoba even ema-reserve sibili ungahamba uyathola ukuthi kona kulabantu abanjalo kakhulu kakhulukazi.
Umnumzana Peter Moyo ngumeli we-Southerton edalele ephalamende. Sehluleke ukukhuluma lomphathi intambo yendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe ngalolu daba, kodwa abasebenza ehofisini yabohlangothi lokubhaliswa kwabantu oluka Registrar General bathi lolu hlangothi luqoqa ukuvuselela inhlelo zalo zokuya endaweni ezehlukeneyo zelizwe ukuze abantu benelise ukubhalisa bethole ingwalo zokuzalwa, ama birth certificates, lezithupha olwe mobile registration. live talk namuhla sikhangela ukunanzwa kukazibuse weZimbabwe lonyaka phakathi komomo wokumelana le-COVID-19. Sikhangele ezivela kamanye amazwe ngamafitshane.
Amapolisa abika ubana kulomuntu ophonguvuka ubhova wabudubula wabulala abantu abayisitsheya kalombili wagcina ezidubula yena ngokwakhe kwafa. Kwesinye isitishi sabenkampani ye-FedEx edolobheni le-Indianapolis esigabeni se-Indiana kwele Melika. Umqondiso wenkampani elungisa imithi yama-vaccines eye-Serum Institute of India eyiyo elungisa umuthi osekelwa la inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations owe-COVAX usecele umongameli Joe Biden wele Melika esebenzisa inkundla yokuxhumana ebulenjini e-Twitter ukuthi akhiphe imigoqo yokuthengiswa kokuphathisa ukulungisa umuthi wamajekiseni awe-COVID-19 vaccine. Umongameli Joe Biden wele Melika namhlanje wamukele ihloko karhulumende yakwele Japan esikolweni sakhe ese-White House emhlanganweni wakhe wakuqala lenkokheli yamazwe omhlaba ukuhlangana mathupha lokhe wathatha intambo zombuso ekuqaliseni kwalo nyaka. Ikomishini ebona ngezokhetho kwele Chad, i-Independent National Electoral Commission, yethule impumela yokhetho yezinye izigaba zalelo lizwe eveza sobala ukubana umongameli Idris Deby Itno ulakho unqoba ukuze abuse okwehlandla lesithupha ngemva kokubusa kweminyaka engamashumi amathathu.
Manje wathi sike sizwe ukuthi abanye abalaleli be-Studio 7 bathini.
Mina ngikhuluma ngoBhenkosi Masinge Ndlovu from ePhumuza esigabeni se-Plumtree. Siyathaba namhlanje umsakazi ongilalayo we-Studio 7. Namhlanje sithola ithuba ukuthi sikhulume lomsakazi we-Studio 7 ezachisa sibanda. Asiphe ithuba ukuthi sicoce ngendlela esiphila ngayo lapha esigabeni sethu. Okusihlupha kakhulu yindaba yamanzi. So we tried our business nata emfuleni but asila mgodi ngoba ama councillors they haven't given the opportunity as drill mgodi then sibabona the time bona sibe kuya kuphela befuna ukuvotela masikhuluma nabo abafiki la sesigaba even u councillor asihlale labo kathesi nje sila ma bridges siyakhayo sicawulisa sisosele thina siyakhela isikolo sephumuza sithethe imini siyaripotelwa bonke labo MP baripotelwa nguhead babe abazobona but akula action sata ngoba sasizwela abantwa bethu nabasokolayo abashangelanga beqandela sasirufela sisosa sihlanisa le nhlane uthiwa yiphuda Phumuza Development Association eSouth Africa besinceda thina siyathenga singena yilabour saphinda futhi sayakha ama-bridges athi kuthanomane hali sisosela futhi ukhethe testamente saphinda sazidolethela futhi ibridge ngubusinessman uvuka uDennis Fanda saliyakha futhi lenzi lebha bona ezigovernment azasibonela ukuthi wabalenzayo but comes to uma-levis bafuna udrina imali kithi despite ama-levis even enkomeni silendwangu sohlupho
umkholethi moyo wephumuza sauthi sebhubo kudandamjena ayizwe libelinile kodwa pho kwezinye indawo hhayi sidimele inyawo uthi hhayi kayisitholanga nje ongathi kuyancanga okwamumbu so indlala yena ekayi-p i sozikhele izabe lokhu ikhole iqhubeki siya phambili ngoba lapho into esiyijwayele kakhulu inyawo uthi manje pho hhayi kayisakhulukelanga ukuphumelela njengeminyakeni siphunga ukukhangela nje amahlanga wodwa nje hayi amadlela othina endaweni yephumuza amadlela ebekhona njengezulini nethile hayi tshani bokukhona mpela so inkinga ethuphayo nje kungathi umkhuhlane athola inkomo kwesikhathi siqhula zitshaya umkhuhlane but sesesithenga imithi yakhona
wena-ke sikhangele khonapha-ke abantu izakhamizi zithi zikhangelele kuwe phela njengosobhuku labo ukuthi-ke bazathiwani endlaleyo zabathini amantonke labo
kungena selokho sikhangele ugovernment ukuthi ayingafaka izandla sincedise kancane ngoba indlala sifile impela ayikhona ayamanzi kodwa hayi inkomini ezifuni ayibesakhona maybe nxa ingasekubalekela khatshana nyana
ukunatha yona njani
ukunatha hayi ngekho ke manje abantwini hayi ebantwini isikhathi esiningi vele sithele nzimama sinatha emfuleni emangweni omude ongahamba maybe 1 hour siyakhona emfuleni uhulumende sihlala sikhalaza pho hayi ephonga ukuthi hayi nizazama ukuncedisa kodwa kakayo lapho uncedise khona
ngikukhuluma lo Joshua Dongwana Moyo ekhumuza South. Lapha silohluphe lwamanzi kakhulu, amanzi yasihluphayo atholakala masla madamu asila migodi enyamazana nje ezinye zesihluphayo kona lapha ondwangu ndovaindova sila endwangu kakhulu. Hayi noma singabulawa nje sibe le ndlela yokuthi singazifike sizigxoshe kanjani.
Amabele
hayi silimile kodwa hayi siwo amaizulu libe likhona liningananyana kodwa hayi sesukela baleka nje ubona ukuthi esikwenze kuomile amabele azalanga.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 abakhulume lo Ezra Chisasibanda we-Studio 7. Kwezemidlalo, wayengukaputeni waphinda njalo waba ngumqeqeshi weqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi uHeath Streak, usemisiwe ukuphatheka kulomdlalo weminyaka eyithoba minwembili elandelayo ngemva kokutholakala elicala lokwephula imithetho evikela inkohlakalo emdlalweni kakhilikithi. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngocweleyo.
Umbiko okhutshwe yinhlanganiso elawula lumdlalo emhlabeni jikelele International Cricket Council uthi uStreak uphatheke kwimisebenzi yenkohlakalo ngesikhathi eqeqetsha amaqembu abalisa iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi kanye lamanye. Intatheli izindaba yezemidlalo uDumi Praise Dlakama uthi udaba lolu luveza obala uba kule mpondo akufihlwa emgodleni ngoba kube khona impumela esolise abaningi ngesikhathi uStreak engumqeqetshi weqembu lesizwe.
Khathi esisensala sengilensolo ukubana ke kwakuliqiniso yini ukuthi sadliwa ke umdlalwana weCricket World Cup qualifier esadliwa iUAE khona lapha eZimbabwe kuma qualifiers esasiwa hosta ke sakhuthi ukuthi siye kuWorld Cup. Kwaba yinto enzima kakhulu ukuthi abasekeli bemgudlalo wekhilikithi bawu-accepte njalo nxa sokuphuma indaba ezinje sokushiya kule mbuzo eminingi bana ke sadliwa ngempela ngombe kwakulokunye okwenzakalayo. So hayi mina ngiyajabula ukubana ke umdlalo wethu sokuyisikhathi ukuthi ke ukugeziswe sibone ukuthi nxa siyaphambili silungisisa ngapi.
Incwadi elotshwe ngabe ICC ithi amacala amahlanu besethiswa uStreak abalisa ukupha imfihlo yeqembu kulaba benza umsebenzi wokubheja ukukhuthaza abanye abantu ukuba bephatheke kwimisebenzi yenkohlakalo, ukungatsho ukuba uphiwe izipho njengesibongo ngemva kokwenza okungekho emthethweni, ukungacebeli labo ababemsondelela befuna ulwazi olungathuthukisa imisebenzi yabo yenkohlakalo kanye lokuzama ukufihla ubufakazi bokuba uphatheke emisebenzini yenkohlakalo. Inhlanganiso ebona ukuqhutshwa kwezemidlalo elizweni leZimbabwe eSport and Recreation Commission ikhuphe umbiko isithi isicele abe-National Prosecuting Authority ukuba becubungule ukuba uStreak kayephulanga yini imithetho yelizwe njalo kungatholakala ukuba wephule imithetho le kuzamele yajeziswe. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Woza Friday kuliviki silomculi womdumo werumba uSifundo Nkala uhamba ngegama lokuthi Mazwamahle Super Sounds Band, yena ke odabuka eNkayi. Asizwe nexoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Ela emakhaya awukho omunye umculo ojabulisa abantu njengoye rumba. Namhlanje sethekelele komnyama obambile eNkayi siphethe onalo umculo aziche
usifundo lo lalela ukusela kwamima la isikubuthi
ibizo lami uSifundo Nkala ngiphuma eNkayi eGwamba. Suke eNkayi eGwamba ngaza lapha kobulawayo. Ngithe ngifika lapha kobulawayo vele bengile talent lokucula, ngaqalisa ukucula almost ndobo 3 years ngicula okumanje i-album leni lami lokuqala.
Yiti ukusela kwamima la isikubuthi yashopheka
Osfundo usebenzela abaculi abaningi bomdumo werumba abayibo abamenzela wathunukala ukuthi enze owakhe umculo.
Eqala ine 15 years ukuhlabela. Ngaqalisa ngeOndox Junior, ngahamba kibo Magwaza, la ngihamba ngigidi imlambozi, ngihamba ngigidi. So kwanthunuka kakhulu ngafunda ngazokuba lo nkinga umfowethu waselubane nguye owandithuneka kakhulu wathi mfowethu asisebenza ngiqalisa ke ukucula kuye saba sonke ngabe sengiphuma kathe sensiba ngedwa sengiphupheleli igama elithi mazwi amahle super sunday
lakhe elitsha elithisayo aliphekele uZulu.
I-album lami lokuqala libhalwe imazwi amahle Super Sound Band. Ingoma yokuqala ukuswela kwami imali esifile uJohan 14, uthando, isiphiwo sami, bazali bami, imali. Okwangenza ngakhetha irumba ukuthi umculo lo vele talentile lingisukela lo phansi from ekhaya ngigida kakhulu. So lokuphupha izingoma. So igama leli imazwi amahle Super Sound ngaliphupha ngaliboniswa ngabe sengiqala ke i-band.
Siphethe indlala delika Moza Mahle Super Sound Band. Abalaleli bangawuthola ngapi?
Okwamanje kathesi ingoma zami zikhona angikavile company engangcedisa from ukuzithengisa kodwa but okwamanje ngiyabhoda kobulawayo ngiyapromota iCD lami. So eyabezifuna nitholakala ku WhatsApp or ku yamfonela ku number
0716840024. Kwajiselo mazwa mahle Super Sound Band musifundo nkala lo kutelo hoza hoza Friday asikoko cheni sijabuleni ngomculo wakhe nasone mnandikini lonke igama lami ngueza Jesus Bala
ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party abotshwe ngenyanga edluleyo amiswe phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo njalo akhangelelwe ukuphindela kulo umthethwandaba mhlaka 28 kuyonale inyanga kukanti athi adinga imvumo yokutshengisela ngesonto. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi usithandekele mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.